Chekwata ichi nezuro chakarohwa neUganda 58-47 mumutambo wacho wekugumisira we 2019 Vitality World Cup ndokupedza chiri pachinhano chechisere mumakundano aive nezvikwata gumi nezvitanhatu zvaive zvakaungana muLiverpool, England kubva musi wa12 Chikunguru. Izvi zvinotevera kurohwa kwavakaitwa zvekare neNew Zealand, Malawi, Jamaica neUganda izvo zvavadzorera shure makwikwi avakashura mare zvaive zvisingatarisirwe. MaGems ari kudzoka kumusha, misoro yavo iri mudenga mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri nekuenda munharaunda yechipiri kubva mugungano raive rakaoma nezvikwata zvinoti Australia, Northern Ireland neSri Lanka. Vakatungamira chikwata ichi amai Letisia Chipandu vaudza Studio 7 kuti vari kudada nechikwata chemaGems.
Takauya takatamba zvakanaka, takatandirwa zvakanaka kubva kuairport. Vanhu veZimbabwe vari muno vakafara, vakatitambira tikauya kuzogara pano pahotera patiri pamunokona paibhiri. Vasikana vakatamba bhora zvakatyisa vanhu vese, nyika dzese. They fell in love with Zimbabwe.
Studio 7 yabatawo mumwe mutambi wechikwata chemaGems ndaizivei Madzikangava.
Tafara kuita namba 8 pamatimu atatamba nawo sesistemu yedu kuti World Cup. Timu yange iri tough matimu atatamba nayo iNew Zealand. Saka yakufila kuti taitambwa bhora. But tofara kuti ana Northern Ireland, ana Jamaica, Malawi ani taimu inenge iri moto moto chaiyo.
Muteveri wezvemitambo vatinashe Museti vanoti vasikana ava vanofanira kutendwa zvakasimba nezvavakaita kuLiverpool kwete nemari chete.
Tichitoda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind. Mari is not everything.
Captain wechikwata ichi Perpetual Sia Chitema anoti akakaive kekutanga kuenda kumakundano aya zvekuti vave kutarisira kuenda kuWorld Cup inotevera uko vari kutarisira kunokwikwidza zvine mutsindo kutora mukombe.
Toda kudzokerazve kuWorld Cup, toda kuqualify tidzokerazve kuWorld Cup, ipapo handitoita ndikano wakakura kuti tikwanise.
MaGems ari kutarisirwa kusvika akamirirwa nechaunga panhandare yendege Robert Mugabe International Airport mushure mekuita zvaive zvisingafungirwe nevakawanda kwete muZimbabwe chete asi pasi rese. Vanotevera mitambo vanoti chikwata ichi chinofanira kusiyiwa chakabatana kudaro chichigadzirira kurwira nzvimbo yekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.